Mangwana na kanaka vatereri nguva dzava 6. Tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechitatu kubvumbi 4, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane pasina rusununguko rwedu isu rwenyika kuti takasununguka kana tichinge tiine chikwere chakaita saizvozvo, chakapambira pasi rose.
Chikwereti cheZimbabwe chokwira kusvika pamabhiriyoni gumi nemasere nezviuru mazana mana, kana kuti $18.4 billion.
Ndichatingangotinyowani tataona vamunangaro chakana nacho ndeye masikafa ari kufamba vakapfeka, zvichireva kuti vari kungonosaina votiudza kuti zvakatengwa navamugabe kare. Saka kupedza nguva kudzingana kwana tsuro, hapana chinyowani chabuda mukoma wangu.
Munyori mukuru mubato rinopikisa reNational People's Party voshora rwendo rwavamunangagwa kuChina.
Nenge tiri pakati pekusarudza vachamirira kubva kumacouncillors, women's quota, members of parliament, masenators, vese vanenge vachisarudzwa kuti wadi yoga yoga neconstituency yoga iwe nomumiriri weZANU-PF.
Bato reZANU-PF rotanga kuita gadziriro dzesarudzo dzemaprimary elections. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chikwereti cheZimbabwe munyika nekunze chinonzi chasvika pamabhiriyoni gumi nemasere nezviuru mazana mana, kana kuti 18.4 billion. Izvi zvaburitswa nesangano rinonzi ZimFact rinoita basa rekuongorora nekuona kuti chikwereti chenyika chakamira sei. Sangano iri rinoti munazvita chikwereti ichi chainge chiri pamabhiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu, kana kuti 7.5 billion, asi nenyaya yemitero iri kubhadhariswa nekutadza kuchibhadhara chave kutarisirwa kusvika pamabhiriyoni manomwe nezviuru mazana masere, kana kuti 7.8 billion kunyika nemabhanga ekunze. Pakasanganiswa zvikwereti zvemamwe makambani asiri ehurumende, mari iyi inosvika pamabhiriyoni gumi. Mari iri kukweretwa nehurumende munyika inonziwo yasvika pamabhiriyoni matanhatu. Mari iyi haisanganise imwe yakapiwa Zimbabwe nebhanga reAfrica Import and Export Bank, kana kuti AfriExim Bank, inosvika 1.5 billion. Nyaya yekutadza kubhadhara zvikwereti ndo iri kupa kuti Zimbabwe itadze kukweretiswa mari nemabhanga akaita seIMF neWorld Bank. Mukuzeya nyaya yechikwereti iyi, tabata muzvinafundo Elliot Masocha, nyanzvi munyaya dzezveupfumi.
Ndoona kuti chikwereti chichanyanyo kuregererwa chichikura zvokukura zviya zvokuti pane pasina rusununguko rwedu isu rwenyika kuti takasununguka kana tichinge tiine chikwere chakaita saizvozvo, chakapambira pasi rose nomuZimbabwe macho. Saka kusununguka kwedu kuri papi? Tinofanira kunatsokuongorora zvikwere zvakaita saizvozvizvi, nekuti ike zvino kuchidzosera chikwere tichi chakurema zvisingamboiti namainterest aya ndiwo anenge achiramba achichikudza kuti tibhadhare. Takungobhadhara mainterest chete. Hazvizvo zvakanaka kugara muchikwereti, nyange uri munhu, kanyange uri nyika, nyange uri kampani. Kana wagara uri muchikwereti hausisina rusununguko wavaya inonzi mutapwa womunhu waunenge wakakwereta iyo iyeye, kana bhaibheri rinozvipupura izvozvo kuti kana wakwereta munhu ndiwo watova slave yomunhu iyeye. Ngativone kutodzosera chikwereti ichi nenzira dzipi? Nzira dzacho dzakasiyana siyana pamugarisana pasi navanhu vatine zvikwereti izvi. Tonatsokuona kuti tingadzosa sei chikwereti chakaita saicho chichi, nokuti chikwereti chatosiyira kuvana vedu navazukuru vedu vanozvarwa vana chikwereti chakaita saicho. Icho chingoramba chingokwirazve nezvatinoona zvimwe zvinoitika munyika zvokuperekedzwa kuenda kuairport kupuresidendi nekabhineti yose, kudhiraivha kwavanoita nokudzoka imari dzichingotutsirwa pamusoro pezvikwereti, asi tikatarisawo dzimwe nyika dzakaita sana America kana president achiinda kwaanoenda unongoenda oga, nekuti rwendo rwake harusi rwendo rwavaperekeri. Saka ngatizame kuseva mari tidzose rechikwereti ichi, kuti wedo rusununguko rwakazara, kwete rusununguko rwokungotaura chete.
Mamwewo masangano akaita sere Zimbabwe Coalition on Debt and Development anoti zvakakoshawo kuti nyika iziviswe kuti mari idzi dzakakweretwa kupi uye dzakashandiswe chii dzisati dzatanga kudzorerwa. Mungati zvakakosha here izvozvo?
Zvino zvakakosha chaizvo, nokuti tine chida kuziva kuti kwedzo mari dzodzidzi wakambotipa ndiani achiti uchazodzosa zvaita sei. Plus tine chidawo kunatsotizive kuti dzakatorwa dzichishandiswa chinyi mari dzodzidzi, nokuti chachikwereti chedu tose maZimbabwe. Saka kana chiri chikwereti chedu tose isu, nekuti hurumende yaitora kamari iyi ichiti iri kutishandira isu, todavo kuziva kuti maitishandira chinyi.
Asika Dr. Masocha, maanoti nyika dzakaita sana America dzine chikwereti 1 gore rino iri chinenzi chaakutosvika pamatrillion makumi maviri kana kuti 20 trillion.
Ichokwadi ichocho, chikwereti cheAmerica chinenge chiri pachena chavanovudza zvizvarwa zveAmerica kuti chikwereti ichi mari yacho takaitira kwakati tikaishandisa pataerwa hondo dziya dzokwana Iraq, dzokwana Afghanistan dziya. Zvose zviripo, kuna maorganization anomirira kuona mari iyo yachiverenga peni nepeni kuona kuti yabva uku ichiinda uku. Saka nyangwe vaine chikwereti zvavo, asi vanhu vanobuda pachena, number one. Number two, vanhu vatinoonavo tikatarisa sezvandambotaura kufamba kunoita president kuya, kuti kana achifamba haunganirwa achiinda agounganirwa zvaachidzoka, nokuti imari kai inenge ichiunganidza vanhu ivavo kuinda kwavanoita nokudzoka kwavanoita nokunotandira kwavanoita nesecurity, petro nezvimwe zvakadero. Saka nyangwe vachikwereta zvavo tisingavapembedzi vokwereta ikoko, asi vane zvavanoitavo zvinoratidza kuti havadi kuramba vachingoshandisa mari isingafaniri kushandiswa. Saka ngatizvisunge isu sokuzvisu kana tichida kufanana nenyika dzakaita saana America dziri kukwereta, ngatizvisungavo. Ino president wofamba wamafambira anoitawo president wekuAmerica uko achifamba asinawo vanhu vakawanda, tizvisunge. Tine nzira dzakawanda dzokuti tinokwanisa kusevha mari idzi muZimbabwe, nokuti senyika isina, America iri kuzviita, isingatizviitevo izvozvo.
Muzvinafundo Eliot Masocha nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitaura vari parunare muOhio muno muAmerica. Munyori mukuru mubato rinopikisa reNational People's Party kana kuti NPP rinotungamirwa namai Joyce Mujuru vaGift Nyandoro vari kushora zvikuru rwendo rwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rwekuChina, vachiti hapana chavari kubura. Asi hurumende nebato reZANUPF vanoti vaMnangagwa vanyorerana zvibvumirano zvakawanda zvichavandudza nyika munyaya dzezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaNyandoro.
Nzendo dzavaMnangagwa tinangoti havana kusiyana nevavakabvisa pachigaro vachibudikidza kubatsirwa nemauto. VaMnangagwa munhu anoratidza kuti vanofarira kugara vari mundege asi vasina chine pundutso chavanoita vachifamba. Chikuru changoshamisa nyika chinotikatyamadza sePRC, People's Rainbow Coalition, ndechekuti vatoti vaenda kuChina. Hapana chinyowani chavari kuita kuChina. Zvavari kungoita ndozvakaitwa navaMugabe gore ra2015, kukanzi kwaitwa atingati gumi rezvibvumirano zvakanangana nekuvandudza upfumi hwenyika yeZimbabwe. Asi hatisati taudzwa kuti chii chakaitika kuzvibvumirano zvakasainwa navaMugabe navazhinji vari kuChina ikoko. Ndokwangodzokera vaMnangagwa, ende chinhu chatingangoti chinyowani chataona vaMnangagwa chakanana nacho ndeyemasikafu ari kufamba vakapfeka. Zvichireva kuti vari kungonosaina votiudza kuti zvakasengwa navaMugabe kare. Saka kupedza nguva kudzingana kwana Tsuro, hapana chinyowani chabuda mukoma wangu.
Asika ivo vari kuti vanyorerana zvibvumirano zvakawanda, nezuro takanzwa vachitaura nenyaya yekuti vasainirana zvibvumirano zvekuunza mabhazi munyika nezvimwewo zvezvikwanisiro panyaya dzekurima nezvimwe zvakawanda wanda zvavari kuti vari kusainirana neChina.
Chatingade kuti vanhu veZimbabwe vazive ndechekuti vaMugabe vakambonotaura zvimwe chete izvo muna 2015. Vakati vaisainirana zvinhu zvakanangana nezvemarimiri wanoitwa munyika muno, kwatingati kurima, uye kwemigodhi kuzve energy nezvimwe zvakawanda zvazvinhu zvekutanga kana ndine mungatarisire kuti kwanzi kwaitangwa zvibvumirano zvekuunza mabhazi munyika isina marodzi ndiana asingazive kuti marodzi edu madhamu kana atingati madhiramu haachisiri mapoto mabhazi acho anofamba chii chinotanga hakusi kuunza mabhazi kusina migwagwa chinotanga infrastructure rehabilitation kuona kuti migwagwa yedu yavandudzwa here upfumi hwedu hwakamira zvakanaka here chatiri kuda mukoma vangu hakusi kunge tichiraurirwa hove yekunzi idyai asi chatiri kuda kuti tipiwe chiraura kuti hove inoraurwa sei
zvimwe zvavari kutaura vakava vari kuti China inobatsira Zimbabwe kuri kuti nyaya yeZimbabwe yaendeswa kunana Security Council pachitariswa nyaya dzezvirango idzi
ndinorangarira kuti ivo vamunangagwa chaiko pavakabvisa muvamugabe mugore rapfuura raakupera nemauto vakatanga kutaura kuti vamugabe ndovanga vaikanganisa nyika yese mumaitiro kuti vasingade kugidzana nedzimwe nyika handifunge kuti zvine chekuita nekuti China inotibetsera asi ndiri kuti isusu vamunangagwa ngavadzidze kuti ngatitarisei magariro edu nevamwe nzira dzatinofamba nadzo ndozvinotibudikidza kuti zvirango tinosangana nazvo here kana kuti kwete zvirango zvikuru zvapinda munyika ino inyaya yecorruption
munyori mukuru mubato rinopikisa renational people's party rinotungamirwa namai Joyce Mujuru vagift nyandoro vari parunare muHarare nengo yemdc inomirira Bulawayo Metropolitan mudare reparamende amai Nomvula Muguni vanoti havana kudzingwa nechikwata cheMDC chinotungamirwa navaNelson Chamisa. Amai Muguni vanoti pavakabuda pachena kuti vari kumira nechikwata cheMDC inotungamirwa naMzvari Tokozani Kupe zvaireva kuti ukama hwavo nechikwata cheMDC chinotsigira MDC Alliance hwainge hwasvika kwamvura yacheka makumbo. Mashoko amai Muguni anotevera mashoko aburitswa neNewsday ekuti chikwata chavachamisa chainge chadzinga amai Muguni naMzvare Tamani Moyo sezvo vakabuda pachena kuti vari kutsigira Muzvare Kupe. Izvi zvatsinirwa nevakafanobata chigaro chemutauriri weMDCT Muzvare Tabita Kumalo. Reichoto weStudio 7 abata amai Muguni kuti tinzwe pavamire.
Aiwa ndina kuziviswa.
Kana muchiti hamuna kunge maziviswa saka manzwa nezvazvo here kuti madzingwa mubato?
Ndazviona kuWhatsApp.
Saka muchazvitambira sei?
Inini handi tambiri zvinhu kuti ndinodzingwa nevanhu vandakaudza kuamphitheatre kuti hamudisassociating navo nekuti havasi kutevera zveconstitution. Inini ndasara ndiri muMDC inotevera constitution.
Saka tingatizvo zviri kuitika izvi zvichaiwa kuonai muchibuda muparlamende?
Hai, handingabudi nekuti handina kubuda kuMDC inini. Ini ndasara muMDC chaiyo chaiyo, ine maprinciples nemavalues edemocracy.
Kana muchiti masara muMDC chaiyo chaiyo, mungatsanangura here kuti muri kurevei?
Ndiri kureva kutiko. Vanhu ava vakaita zvokujoina Alliance. Ndivo vakazvivisa mupati yedu vakaenda kuAlliance. Kana vachiti vakandidzinga kuAlliance, handinambogara ndamboita Alliance inini. Ndakasara ndiri muMDC.
Kupesana kwamuri kuita uku kuri kukonzerwa here nenyaya yekuti izvo vamwe vakapinda muAlliance vamwe havana kupinda muAlliance?
Ndizvo chaizvo. Nokuti inini ndakavaudza kuti zvealliance izvo handifambirani nazvo nendava yekuti Alliance ndanichida inouya nevanhu vanoedha value kupati yedu, haikona vari kuuya kuzotora mukati imomo.
Saka zvamanzwa kuti izvo imimi madzingwa mubato nevanhu vamunoti izvo havasi pamutemo, matanho api hamuchatora?
Inini ndiri kutosevenza kudhara mubato rangu reMDC. Izvozvi ndiri chairman weprovhinsi yekuBulawayo tichigadzira mastructure okuenda kuCongress musi wa21.
Iyo Congress yamuri kutaura iyi muri kushanda nevanhu vese here vari mumastructures emuBulawayo?
EmuBulawayo neZimbabwe yese.
Dambudziko rokuzonzi izvo imimi hamusi vedivi rekwava Nelson Chamisa riri kubva nekupi chaizvo?
Riri kubva kuti Nelson Chamisa wakaposera vanhu kuti vamuise pachigaro zvisiri pamutemo yepati yedu.
Mumiriri weBulawayo Metropolitan muparamende amai Nomvula Muguni vachitaura vari parunare muBulawayo naReichoto weStudio 7.
Tochimbokupai nhau muchidimbu. Sangano renhau reBloomberg rinoti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuti Zimbabwe iri kuvandudza zvinhu kuti zvive nyore kutanga mabhizimisi munyika, makambani makuru makuru munyaya dzese zvicherwa anonzi arikuti arikuda kumbomira kupinda muZimbabwe nekuti hasatanyatsogutsikana nezviri kuitwa nehurumende kunyanya munyaya dzekuvandudza mitemo. Makambani aya anosanganisira yeAnglo-American. Mune imwewo nyaya, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch nhasi riri kuparura gwaro rinoburitsa pachena matambudziko ari kutarisana nevarimi vefodya muZimbabwe, kusanganisira panyaya dzezveutano nekushandiswa kwevana vadiki vasati vabva zera. Gwaro iri riri kuparurwa kuHoliday Inn muHarare nenguva dza10 mangwanani ano.
Vagari vemuchitungwiza vanoti havasi kufara nemashandiro anoita kanzuru yavo nekuti vanoti zveuori zvanyanya kusanganisirawo kusabhadhara vashandi uye vamwe vari pamudyandigere. Mukuru wechitungwiza Residence Trust amai Alice Guvea vanoti nekuipa kwakaita zvinhu muchitungwiza havasati vamboona gurukota rezvemukati menyika vaJulai Moyo vachiti vashedza vanhu kuuya kumahofisi makuru echitungwiza municipality kuzoratidzira mangwanani anhasi. Tanonoka Wande weStudio 7 abata amai Guvea kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Taronga kuungana pa head office yechitungwiza municipality tichi demonstrator tichiti no to debt collectors, no to poor service delivery, no to poor system of not paying workers, no to the system of not paying pensioners, no to management corruption. Iko zvino chitungwiza municipality pamwe chete nevagari hapasisina trust. Zvinoreva zvinova zvinodzorerawo vagari kuti vatadze kuenda kunobhadhara mabills avo nekuti vanenge vachiona kuti mari yavo apa iri kutsotswa nekuti pane pamwe panoya mabills ekuti wanga uchibhadhara mwedzi wega wega soona mabills achiuya aine mari yakakwira iwe wanga uchizova tiri kubhadhara mwedzi wega wega.
Nyaya iyi yakambotaurwa here kana kuti kutotangidza kuipinza munharaunda?
Isu sevamiririri vevagari uye zvekare tiri vagari vechitungwiza takatombokurukura nevanotungamirira nemanagement yechitungwiza vakati vachazvigarira pasi asi hapana chavakaita uye tikavakumbira kuti pane zvose zvamunoronga sevagari tirisu tinobhadhara mari dzekuti muwane masalari enyu potai muchiti involvewo mune zvose zvamunoita asi hapana chavanoita unozongoona kwanzi kwauya madebt collector kwaitwa chakati.
Madebt collectors ava vanenge vachivinga mari ipi?
Vakatumira matsamba vari kuti mafinal notice vari kuvinga mari ine zvikwereti zvevanhu. Chiri kunetsera pamari ndechekuti havasi kubvumira vagari kuti vabhadhare mari yavanokwanisa uye pamari iyi pane an interest yekuti zvikwereti kusungirira mugari wekuti zuva raanotanga kubhadhara mari zvaakureva kuti asungirwa pachikwereti ichocho hachizopera.
Ko iyi yamunoti hamusi kuda mabhadhariro avanoita mari dzavava vari pamudyandigere chii chiri kuitika?
Vari pamudyandigere ava kutaura chokwadi vaakutotambura nekuti hakuna mari dzavo dzavari kupiwa. Vanoti panovapiwa kana ma200 panovapiwa kana 300 vanovapa pavadira havasi kuvapa zviri consistently kuti toti mwedzi ega ega vapiwa mari yavo havasi kuiwana. Vamwe vacho havasati vatombotanga kuwana vakafila mafomu acho igore rapfuura vane makore mazhinji vamwe vanofanira kunge vachipiwa mastends nanhasi havana chavawana.
Pane zvikonzero here zvavari kupa panyaya iyoyi?
Chinonetsera chitungwiza municipality management inenge ichingoti zvinhu zvese tiri kuronga asi mozomira motarisa mona hapana chiri kuitika nguva ichingoendera mberi pachichinjwa management.
Saka muri kushedza vanhu kuti vaungane pamunicipality nhasi masvitsa shoko iri kuvanhu here kuti vauye?
Ichokwadi tasvitsa tafamba mumisha yese isusu sechitungwiza Residence Trust. We are a membership organization ine mamemba mumawadi ese ari 25 nemamemba akawanda zvisingaite saka tasvitsa shoko tafamba door to door.
Pane mamwe masangano here amuri kushanda nawo?
Hongu tine inonzi chitungwiza news, tine vemachechi, tine vanomirira vashandi, tine mamwe maresidence association.
Koyo vecity council makambotaura navo here?
Hongu takatumira tsamba dai vakapindirana kuti vakatidega kuti tigare pasi havana kudaro zvavafana nenyaya yemadebt collectors. Isu sechitungwiza Residence Trust we had to engage a lawyer
advocate jobs kala kuti vamirire vagari kuti vasatorerwe zvinhu zvavo nekuda kwema debt collectors vasatorwe midziyo. We had to do that and then do patiri iko zvino kuti uyaitigai pasi titaura asi havasikuda kutaura nanyesi.
Ava ngo ari mukuru wechitungwiza Residence Trust amai Alice Guvea vari parunare kuchitungwiza naTanonoka Wande weStudio 7. Vamwe vagari vemudunhu remashonaland west vanoti upenyu huri kuramba huchivaomera zuva nezuva apo zvinhu zviri kuramba zvichikwira mitengo iyo mari isingawanikwe mabhanga. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vaitarisa hurumende itsva yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti yaitanga kugadzirisa nyaya yekuti mari iwanikwe munyika, asi vanoti izvi zviri kukona n'anga murapwa achida. VaJohn Marava vanoti zvinhu zviri kuoma munyika sezvo mari isati yave kuwanikwa kumabhanga uye mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira.
Panyaya dzemitengo ndingati hapana chanyanyo kuchinja hapo. Zvinhu zvisi zvazvanzviri semazuva akudhara patiri isusu vanhu vari pasi isusu hapana chatiri kunange chati chachinja, nokuti kunonzi kuchinja kwatiri isusu kudzikiswa kwemapuraisi ende futi kuwanikwa kwemari keshi, kana kuti ivo vakakwanisa kuisa kuti izvozvo iko keshi izvozvi zvikwanise kana kuti kudzikira kuti kana tichitumidzira umwe munhu mari kana ndikatenga chinhu hatizoitwa zvekuretwa izvi zvokuti ndobhadhara 20 cents extra ndobhadhara yakadai so extra.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekuganiwo muchinhoi vakalistos Mvere vanotengesa nharembozha nemakadhi ekutaurisa panharembozha. Vamvere vanoti mari iri kunetsa munyika. Vamvere vanoti hurumende itsva ingadai yakakwanisa kuti vanhu vawane mari kumabhanga kubva muna mbudzi gore rapera payakapinda.
Zvakafanana nekuwanikwa kwemari muvanhu nometa kuti ishoma bhati inofanirwa kunge iripo mukati mevanhu. Vanhu vachitenga nokutengesa zvinhu mari iripo ichiwanika. That's what I think zvaifanira kunge zvakachinja from November up to now.
Vamvere vanoti nekuda kwekunetsa kwemari munyika vave kuita mukando nemari yavanenge vawana pazuva kuti vatize dambudziko rekushaya mari mubhizinisi ravo. Vamvere vanotsanangura nyaya yekuwana mari nemukando.
Masociety atinotamba ndeyekudai zvisoma. Tinotengesa pano nana mai ava tiri 4 each and every day. Tinoreza mari ini ndoreza $10 avanoreza $10 avoreza $10 toisa pamwe chete that money we give it to one person. The next day we do the same ndoreza 10 we give it to, until tighter round toita futi the second round the third round. Saka that's how we are getting money. That's how money pakati pevanhu ndobari kungosei kuveta mari.
VaElijah Mondwa vanoti vamunangagwa hapana zvavari kuita kugadzirisa nyaya yeupfumi sezvo zvekunyorerana zvibvumirano nedzimwe nyika zvavari kuita zvisina zvazviri kuunza munyika kufanana nezvaingoita vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Kusiyana hapana because so far kurungosainwa madirusi chete hatisati taona zvabuda pamadirusi aya. Saka kungoda rungokondinya nezvamudhara zvongosaina madirusi. Kuti dura saina mainvestor vazouya that's it, nothing more.
Vamara vanoti kuoma kuri kuramba kwakaita zveupenyu munyaya dzezveupfumi zvinoratidzwa nekusawanikwa kwemabasa munyika. Vamara vanoti mapepa edzidzo haasati ave kushandiswa kuti munhu awane basa, asi kuti munhu anopinda basa zvichienderana nekuti anoziva ani pakambani kana kuita zveuori.
Maqualification pamabasa apa parezvino haasi kunyanya kutange ari kukonsidwa stereka nda runyaya kutorwa arunyaya kusimbiswa. Inyaya yekuti nakudhara iyo ikonomi yacho ka apa hakuna mabasa. Iye munhukekene wacho anotora mabasa iye anopinza vanhu mabasa anenge ane hama dzakewo dzakawandawo kunzoko dzirikutotamburawo. Saka pangomukoka mukana kebasa Kuto chagonzi la zekuto tama yake oya anoziva ito pindo.
Nyanzvi inoona nezveupfumi uye vachishanda nesangano ravanachipanga mazano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanobvumirana nevagari kuti vamunangagwa vangadai vakagadzirisa nyaya yemari sezvo zvisingade nguva yakakura seyavatora. VaChitambara vanoti vamunangagwa vachavhoterwa nevanhu vachitarisa zvavaita panyaya dzemari neupfumi zvinosanganisira kukwira kwemitengo yezvekudya muzvitoro. Izo zvinobata vanhu mazuva ose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Sezvo nyika yatarisana nesarudzo, tichange tichiita hurukuro nevari kukwikwidza musarudzo idzi, vavhoti uye masangano akazvimirira. Muhurukuro yedu yanhasi, Jonga Kandembiri weStudio 7 aita hurukuro nemunyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana kuti tinzwe nezvegadziriro dzesarudzo dzemaprimary elections.
Zanu PF iri kutogadzirira maprimary ayo kuti ibude namacandidates. Tinetarisiri kuti mukutanga kumwedzi uri kutevera pakati pamusuwa 3 May na 5 May tinenge tiri pakati pekusarudza vachamirira kubva kumacouncillors, women's quota, mamembers of parliament, masenators, vese vanenge vachisarudzwa kuti wadi yoga yoga neconstituency yoga iwe nomumiriri wezanu PF. Ndobichi riripo right now kunogadzira kuenda kumaprimary elections edu.
Tinonzwa kuti nhengo dzenyu dzinenge dzisiri kugutsikana nemaitirwo ekutsvaga rutsigiro maprimary amakakomekedza semusangano gore rino, ekuti vanhu vanofanange vachikambe navari pamwe chete pasina anoenda pake ega. Sei makasvika padanho iroro?
Takasvika padanho iri nokuda kwekuti kana muri vana vemusangano mose hamufaniri kutyanana, iyi bhora rumba medu. Saka munofamba mese muchiratidza kubatana kwenyu toitira kuti kana paine anenge akundwa, vaya vamwe vanga vachifamba naye vanofanira kuzomutsigira. Maprimary election hatidi kuti adivide musangano wedu. Saka kana tapedza kuita maprimary, vana vari kungotsvaka kuti angamirira apa, angadiwa navanhu kumirira ndiani, tichingoita election iri yemumusangano wedu. Saka patinopedza kuita maprimary, tine tarisiro yekuti musangano wedu uramba wakabatana, wakasimba. Saka tichiti ngatifambe tese tigorega kutukana, inongori process yekuti tingatsvaga sei angamirira, zvireve kuti anenge asina kubudirira adzimba musangano. Saka tichiti vanhu fambai mose, toita zvinhu zvedu pamwe chete, tichiita kuti tisadivida masupporters vomusangano. Ndozva zvakaitirwa.
Vamwewo vanoongorora zvematongerwo enyika vari kuti rwendo runo nyaya yegadziriro dzesarudzo yakasiyana nedzimwe sarudzo dzavanosimboona, nokuti kusvika pari nhasi dai paita zvipomerwa zvokutonzi ava vanhu vari kutyisidzirwa, vanhu vari kurohwa, vari kutochwa mumaruwa umu. Chii chanyanyoshandura musangano wezanu PF kuti munge muchisvika nguva ino paine runyararo rwakadai?
Mutungamiriri wedu wenyika wemusangano wedu akabuda pachena kuti toda sarudzo yakanaka, vanhu ngavavhotere vatungamiriri vavanoda. Saka tinotevedzera zvakataura mutungamiriri wedu wemusangano, akati ngatibatane, toda runyararo muZimbabwe, ngatiite sarudzo yakanaka kuti nyika yose ive nerunyararo. Totangira mupati medu kuti ngatinzwana tiite sarudzo dzakanaka. Izvozvo izvo zvinoita kuti nemberi kwatiri kuenda maelections yedu afambe zvakanaka. Saka mutungamiriri wepati yedu nenyika akatipa hwaro hwekuti tofanira kufamba sei nebasa redu. Saka tinotevedzera zvakataura.
Imwe nyaya inosimbonetsa maprimary elections vamangwana inyaya yekugadzwa kana kuimpozwa kwemacandidates. Rwendo runo makaigadzirisa sei?
Rwendo runo pakapuwa mutemo wekuti anokodzera kumirira musangano anenge akamira sei. Saka tiringotevedzera izvozvo zvatakataurirana kuti uite kansela unofanira kunge une chii, uite MP unofanira kunge une chii, uite senator unofanira kunge une chii. Saka tagara tichiita maprimary yedu tichingopanana mutemo wekuti kuti upinde pachinhano chakati unofanira kuva nechii. Saka hapana zvatachinja, ndo zvatiri kungoita izvozvo.
Avo vanga vari munyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare naJonga Kandembiri weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Chikwereti cheZimbabwe chokwira kusvika pa$18.4 billion. Munyori mukuru mubato reNational People's Party oshora rwendo rwavamunangagwa kuChina. tabva tasvika kumagumo hechirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare na 7 PM. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele. Muswere zvakanaka.